Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 2021. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwave kukwira zvekare.
Saka tichaenda kumatare tinobvisana nemutemo uyu kuti uziviswe mabhuku ane chekuita nechekutema
nemuzimbabwe magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorerwa minda yavo nehurumende mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva wetanzania amai samia suluhu hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwavakaitwa nezuro iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Uwandu hwevanhu vari kubata nechirwere cheCovid-19 munyika hwave kukwira zvekare kunyange hazvo vanhu vave kubayiwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vange vave kubatwa nechirwere cheCovid-19 hwange hwadzika zvakanyanya kupera kwemwedzi wapera zvekuti pazuva painge pave kubatwa vanhu vari pasi pemakumi mana ukuwo vange vachifa vange vave vashoma izvo zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vavhure nyika iyo yainge yavharwa kubva munandira asi mumazuva mashoma apfuura vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vave kudarika makumi mana pazuva chiremba ari kuyamura kurwiswa kwechirwere cheCovid-19 mudunhu reMashonal and West Dr. Paradzai Mudzengerere vanoti izvi hazvishamise nekuda kwekuvhurwa kwenyika izvo zvave kuita kuti vanhu vafambe fambe zvakanyanya
ukorone yakavhurwa saka vanhu vachimitsa pepe vachisangana vachienda kumashopu
asi Dr. Mudzengerere vanoti kukwira kwehuwandu uhu ndekwechinguva chidiki sezvo vanhu vave kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere
cheCovid-19
izvo zvinotsigirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera avanoti vanhu vakawanda havachatevedzeri mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19 kubva zvakavhurwa nyika
chikonzero chikuru chingange chichicontributa panyaya yekuwedzera kwemacases inyaya yekuti takavhura ikonomi yedu kuvhura kweikonomi kune matambudziko akuneana akafanana nokuti izvo vanhu vakufamba famba nyange izvo tichine mamamezures aripo panzvimbo yekuti vanhu ngavarege kuungana vakawanda kumariro vanhu ngavarege kuungana vakawanda tiri kulimita ku30 vanhu ngavagare vakapfeka mamaski nyaya yesocial distancing asi zvese izvozvo hazvisi kunatsa kutevedzerwa tiri kuvaona mariro edu kuti ari kuungana vanhu vakawandisa vamwe vari kufamba vasina kupfeka mamaski mamezures ese esocial distancing vanhu vaita kunge vakurura varasa uko
vanoti hurumende inofanirwa kuramba ichikurudzira kuti vanhu vaongororwe pamwe nekutsaura vose vanenge vabatwa nechirwere cheCovid-19 sezvo chirwere ichi chisati chapera
kurudzira hurumende kuti ngatiwedzere testa nokuisolate vanhu. Chirwere chisati chapera ichi hatidi kubatikidzwa kumbunyikidzwa nacho futi zvinotakariva.
Mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti kubva zvanyevenuswa mitemo yekuvharwa kwenyika vanhu vachatevedzere mitemo yeCOVID-19.
Kubva zvanyevenuswa ma COVID-19 lockdown guidelines kana kuti ma restrictions tirikuona kuti veruzhinji vave kuita madiro ajojina vanhu havachatombotevedzera ma guidelines ayo akatarwa ne WHO ayo akatarwa zvekare nebazi rezveutano remuno muZimbabwe saka ndizvo zvezvimwe zviri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 urambe huchikwira.
Tauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vanhu vave kuvarairwa nekudaro vanokurudzira kuti vanhu vatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Tinokurudzira vanhu vasavarairwe varambe vachiita zvakasungirwa kuti zvinge zvichiitwa nehurumende uye ne WHO. Tinokuti vanhu ngavanobayiwa, right? The vaccination and it's also used by many countries.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mana nemumwe chete vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu vabayiwa nhomba kusvika kupera kwezuva ranezuro vave zviuru makumi mana nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekushandura mutemo unobata minda yekumaruwa ichiisa minda iyi pasi peminda yehurumende kana kuti state land kuburikidza nemutemo westatutory instrument number 51 of 2021. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti kushandurwa kwemutemo uyu hakurevi kuti vagari vekuchilonga havachabviswe munzvimbo yavari kugara. Gweta rinoshanda nesangano iri vaobei shava vanoti kuburikidza nemutemo uyu hurumende inogona kumuka mangwana ichibisa vagari ava munzvimbo dzavari kugara. Vashava vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti semagweta ari kumirira vagari ava vacharwisa mumatare zviri kuitwa nehurumende nekuti vagari vechilonga vane kodzero dzokugara muminda yavakasiyirwa nemadziteteguru avo.
Ndinoona vanhu vakawanda vari kufara vachiti mutemo wakabviswa wainge waiswa kuti utorere vanhu vekuchilonga minda yavo, asi ini ndinoti vakurumidza kufara, hapana chekupembera apa, nokuti mutemo uyu pawakabviswa hauna kubviswa nechinangwa chekuti vanhu vekuchilonga vasare vaine ivhu ravo. Musi wa26 February 2021 pane mumwe mutemo wakaiswa zvekare naPresident wakatora minda yese yekuchilonga, vakatora ivhu rese rekuchilonga vakati harisiri minda yecommunity, harisiri ivhu revagari vechilonga, rava yatinoti state land, rava ivhu rehurumende. Nekudaro chero zvavo mutemo munyuwani wakabviswa uyu, uyo wakasara uripo unongovadzvanyirira zvekare ivhu harisisiri mumaoko avo, varasikirwa nevhu ravo vanhu vekuchilonga. Saka hapana chekufara, hapana chekupemberera.
Imi semagweta ari kumirira vanhu vekuchilonga ndaapi matanho amuchatora?
Chokutanga tiri kuti isusu ngatitarisei kuti tambosvika apa sei. Tasvika apa nekuda kwokuti pane mutemo watakatora watakagamuchidzwa nevapambe pfumi, mutemo unonzi Communal Land Act. Takaukopera mitemo yainzi Land Apportionment Act wakanga waiswa nehurumende yevadzvanyiriri, isu tikautora tikauita wedu. Saka semagweta anomirira kodzero dzevanhu tinoti mutemo uyu hatiudi, hauna nzvimbo, hauna ugaro mukati menyika yeZimbabwe yakasununguka. Mutemo unopa President masimba ekuti vaite zvavanoda nevhu revanhu vese vanogara kumaruwa. Saka tiri kuti mutemo uyoyo hausi kuenderana nebumbiro remutemo rakaunzwa mugora 2013. Hausi kuenderana nekodzero dzevanhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo uyoyo. Saka tichaenda kumatare tinorwisana nemutemo uyu kuti ubviswe mumabhuku anechekuita nezvemitemo yemuZimbabwe.
Mati imi hurumende yakazodududza ichibvisa mutemo wokutanga, asi ikazopa zvakare mutemo wokuti minda iyoyi inge iri pasi pehurumende, munganyatsodzekesa kuti izvo kana minda ichinge yanzi yapasi pehurumende zvinorevei?
Zvoreva kuti ava vagari vechilonga havasisina kodzero dzavaimbova nadzo kudhara, nekuti minda iyi yaiva pasi pavo, yainzi minda yenharaunda, minda yecommunity. Asi zvayava pasi pehurumende kureva kuti hurumende inofuma musiwa ya ichibudai ibhaipo tiri kuda kushanda neminda yedu semadiro atinoita, zvisinei nezvekuti zvine kodzero dzevanhu vekuchilonga. Saka vanhu vekuchilonga sekutaura kwatiri kuita right now vafanana nemaroja, muridzi wemba, muridzi wemunda, muridzi wenzvimbo. Hurumende inogona kuvadzinga any day, kana mangwana chaivo vanogona kufuma vakadzingwa, kureva kuti havasisina kana kodzero zvazvo dzipi zvazvo pamusoro pevhu rekuchilonga.
Ivo vanhu vekuchilonga vari kutambira sei zviri kuitika izvi?
Pari zvino ndinoona kuti vanhu vachakaputirwa nechiutsi, vachakafukidzirwa nejira, vachiti ivo kubviswa kudududza kwakaitwa nehurumende zvoreva kuti vahwina. Pakuda kuti vachenjedze, vaudzwe kuti aiwa takabatwa kumeso, takapuwa neruoko rwerudyi, tichitorerwa neruoko rweruboshwe, hapana chekupembera apa. Saka tinofanira kugara pasi navo tivaudze kuti zvinorevei zvakaitwa nehurumende, tivatsanangurire kuti kodzero dzavo dzichakatyorwa, vachakatsikirirwa nanhasi. Pane mukana wekuti tiende kumatare edzimhosva tigadzirise nyaya dzavo idzodzo.
Zviri kuitika kuchilonga izvi zviri kuitikawo here kudzimwe nzvimbo dzemuZimbabwe?
Pari zvino mungadai pamwe makanzwa zvakamboitika pakatanga gore rino kunzvimbo yeuzumba maramba pfungwe. Kune kambani yakaenda koita zvezvicherwa zvemining, ikambani yemachina, ikasvika ikatora minda ikoko. Ndinodavira kuti nyaya iyoyo handina kuzonzwa kuti yakagadziriswa zvakanaka, asi vagari vepo vaitsutsumwa. Zvinotaridza izvo kuti izvi zvatiri kuona kuchilonga izvi zvinogona kuitika kumaruwa ese emuno muZimbabwe kana zvikasamiswa.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shaba vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata, asi gurukota remasvingo avo tatadza kubata nhasi sezvo vanga vasingadairi foni yavo. Vakaudza vepanhau reHerald kuti hapana munhu achabviswa kuchilonga kuchiredzi, asi kuti vamwe vavo vashoma ndivo vachangosudurutswa munzvimbo dzavagere vopiwa nzvimbo itsva munzvimbo iyoyo yechilonga, kuitira kuti kambani yeDairy Den itange kuvaka muzinda wayo wekambani inogadzira mukaka munzvimbo iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kugadzwa kwavo semutungamiri wenyika iyi nezuro. Amai Hassan vatora chinzvimbo chevange vari mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avo vakashaya zvondo rino. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushanda nevanhu vemuTanzania sezvo iine ukama hwakatanga munguva yehondo yerusununguko. Vavimbisavo amai Hassan kushanda navo mudunhu reSadak. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaGolden Makusha vari muusungwa vari muchipatara mudunhu reMaryland zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukuvadza mudzimai wavo uye kuedza kuparadza imba pamwe neupenyu hwavo vachishandisa moto. mapurisa emu Washington County anoti akaziva nezvenjodzi iyi mangwanani emusuwe China apo akawana musungwa uyu akarara pasi asingazivi zviri kuitika uye motikari mbiri dzaive mugaraji remotikari dzichibvira zvinotyisa. Mapurisa anoti akatakura musungwa uyu ndokumuendesa kuchipatara kuti anorapiwa maronda ekutsva kwaakaita. Ukuwo mudzimai wake akaendeswawo kuchipatara kuti anorapwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India neAmerica dzazvipira kushanda pamwe chete senzira yekusimbaradza ukama hwadzo. Izvi zvabudiswa mukushanya kwegurukota rezvekudzivirirwa peAmerica Lloyd Austin kuNew Delhi. Uru rwendo rwekutanga rwemukuru mukuru muhurumende yava Joe Biden kushanyira India. Hurumende yava Biden iri kuita urongwa hwekuita madzisahwira ainogona kumira nawo mukupikisa zviri kuitwa neChina. India pachayo ine ukama neAmerica uye iri kushushikanawo nezviri kuitwa neChina. Sangano rinomirira zvido zvevatori venhau pasi rose reCommittee to Protect Journalists riri kukomekedza kuhurumende yemupakistan kuti iferefete zvakadzama kuurayiwa kwemutori wenhau munyika iyi Ajay Kumar Lalwani uye kusunga vanhu vakaita izvi. CPJ inoti Lalwani uyo anga ave nemakore makumi matatu nerimwe ekuberekwa akapfurwa ari mumba yekugerwa musoro nemusi wechitatu nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani muguta resuku. Mutori wenhau uyu akazoshakira muchipatara nemusi wechina. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri kutepfenyura ndiri kumba. Ndiri muWashington pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutori wenhau akawanikwa iye achiva mumwe weavo vakatora nhomba yeSinopharm pachikamu chekutanga chekubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Ini zita rangu ndinonzi Phyllis Kachere, ndiri mutori wenhau, ndiri muno muHarare.
Makabayiwa here nhomba uyezve zvakafamba sei?
Hongu ndakabayiwa nhomba ndatova nemasvondo akuda kutosvika pamatatu zvekuti rechipiri nhomba Jackson rechipiri ndiri kutondobayiwa musemande unoyu. Asi mafambiro azvakaita zvakafamba pakuti pakadeedzerwa apa ndakabva tangoenda ndokusvika paenda kabayirwa pa Wilkins tiparanda pasina kana vanhu takateta kumirira zvichitonzi maJackson achaenda kunotorwa nekuti anga achangobva mukusvika. Ndanga abva mukusvika achinga asvika nezuro wacho kusvika ndaamirirai maJackson ari kuuya. Ndakatomirira chinguva mumwe wangu adanji naye akatomboita kusekuramwa kuti hazvina order izvi ndokubva taramba zvetakamira maJackson ndokuuya. Inini ndinoteta Jackson pati mabayiro atakaitwa takatanga tabvunza nesi vaiva kutitsanangurira munhu makamborwara chirwere chakadai here munorwara zvakadai here mune makore mangani chivachingotora history yangu. Vapedza ndobva zvanzi maakuchiita semaako ubayiwa. Takamira kudai icho ndichifunga kuti zvinorwadza ndakuda kutotarisa kuti ndoona kuti ndakubayiwa sei. Vakangivotoburitsa tsono hazvina kana kumbondirwadza kana mbichana. Chabva ipapo ini ndaiexpecta nonga andabva kuverenga nekunzwa zvakawanda zvekunzi Jackson muchabva mazodai munozonzwa zvakati zvinozodi. Inini nhomba iyayi ndina kana kumbonzwa pari zvino kusvika nanhasi uno hapana kana chandakambonzwa chekuratidza chakachinja mumiri mangu kana nemagariro kana maitiro angu zvokuti pari zvino inini ndiri kutomirira kuti ndiende kunobayiwa rechipiri ndibva ndazvipedza.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutore nhomba iyi? Tinoona vazhinji vari kuzengurira vachiti nhomba iyi nyaya iyoyo iri kubva kuChina havasi kunyatsoziva zvikuru ne
pamusoro pezvai
ndinona sekuti nhomba yakabva kuChina iyi yakauya vanhu vari mukufunga zvakaipa kunyanya nerane nhomba vazhinji vanoti havana kunzwa information yakakwana yezvekutestwa kwayo kana kuti yezvekugona kuita basa rayo patini ndinoona sekunge kuti nhomba dzese dziri kugadzirwa dzese idzi zhinji dzacho hapana nguva yekuti pambode kuti patestwe ini kandidai kana yanga iri kunzi vari da kutotestera pandiri ini ndaitosumudza ruoko nekuti ndinoona sekuti nhomba iyi inotobatsira kudzivirira handifungi kuti vana vice president Chiwenga vangabayiwe zvinouraya manesu madhokotera nohuchekwachekwa hwavo kukura kwakaita madhokotera epapari renyatwa vakabayiwa vese vakamira miraini vachibayiwa vachibayiwa vakazobudisa mapikicha avo vari pasocial media vachiita patwitter pafacebook ini ndopandakavaonera ndopandakabva ndanyatsoita conviction yekuti no izvi chinhu hachiurayei kana chichiuraya ndinoo ndinenge ndasvika nguva yekufa saka inini that conviction ndakaitora ndakasimbiswa nana chiremba vandakaona vachibayiwa ende nekuzoverengaone kunzwisisa kuti aiwa inoshanda zvinoti 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 iye zvine zvine 79-80% coverage yayo indakaona sekunge zvitori nani kuti ndibayiwe kudzivirira ne 79-80% iyoyo ini nditori covered ndirikutoifarira saka inini kurudziro yangu ndototi kuvanhu vanhu ngavaende vanobayiwa zvekutyora vachiteerera zvesocial media zvine vanhu vanenge vachinyepa vanotaura kwavasina kuswera vavachinyepera kuti he munozomera nyanga he munozoita sei munozomuka makwana makutaura chichina haa dzinongova nhorondongano dzega dzega vanhu ngavabayiwe zvitori nani kuti ubayiwe ko kusiri kufande kupi
zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vawanikwe ivo vachiwana vimbo nenhomba iyi
kusinga kwangu ndinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuti ishande nemapartners aya ainoshanda nayo vamwe vayo vanoibatsira vasiri muhurumende asi vanobatsiridza munyaya dzezveutano mukugadzira mameseji communication yakasimba kuburitsa mashoko kuendesa kunodzidzisa kuvanhu kunodzidzisa kuvatungamiri vevanhu zvakadai kana kuti vakaenda pavillage kunodzidzisa makanzela acho kunodzidzisa mavillage heads kunodzidzisa nambuya nanasekuru utano kuti shoko ripararire nekuti chizhinji chiri kuuraya vanhu kuti vave nekakushora kwenhomba iyi ndechekuti havana information zvavari kungoverenga zvenhema zvavanoverenga zvichidarika nemumawhatsapp avo ndozvavanototora segospel truth nyamba hachisi chokwadi ivo woga vanhu munongoziva zvinongoita vanhu pfungwa dzinongorerekeraka kune zviri negative ndozvatinoda kumhanyisa zviri positive vanhu havadi kumufamba nazvo izvozvo saka indinofunga kuti hurumende iri kufanira kutonyatsokwinya zvakanyanya kana zvichireva kuti vangatoengeja vamwe vekunze kuti vavabatsire kuparadzira shoko iri kunyatsogadzira mameseges anonyatsosvika kuvanhu chaizvo nenguva zvakanyanyisa kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba izvi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakaziviswa nehurumende rekuda kurerutsa uwandu hwevasungwa vari kumajeri kuburikidza nekuregerera vamwe vasungwa vanenge vagara mumajeri kwechinguva chinoverengeka pamitongo yavo asi hurumende yakazivisawo kuti vasungwa vakapara mhosva dzakakomba havasi kuzopuwa mukana iwoyu mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga. Dr. Nyamupinga, takanzwa hurumende ichizivisa kuti ino urongwa hwekuregerera vasungwa. Tinoziva kuti muzviitiko zvakadai vasungwa vechidzimai vakawanda vanowana mukana wekunge vachiregerwa vachienda kudzimba. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri?
Chiitiko icho tinochitambira nemaoko maviri. Nekuti tikatarisa majere yedu holding capacity yavo vanhu vanofanirwa kunge vakatakura panguva imwe chete majere yese ari muZimbabwe ari 46 i17,000 mutaura kwati kuita iye zvino izvi mune vasungwa over 20,000 vamwe vane mhosva diki vamwe vane mhosva dzakakurisisa saka chirongwa ichochi chikauya chinofanirwa kutarisa mhosva nemhosva yakaparwa nemunhu kwete kungoti nemhondi dzese nemarepisi ese nevamwe vanhu vane humhumbu hwokuramba vachidzokera mujeri vachipa vachibira vanhu kwete izvozvo tinoti vane mhosvawo dzinenge dzakati chenei dzakati rerukei ngavabuditswe mumajeri
mhosva dzamungati dzakati rerukei dzakaita sei Dr. Nyamupinga
zvikuru tikatarisa mhosva dzekumadzimai ishoma dzinoitwa nemadzimai dzinotyisa saka izvo tinotozvitambira
sesangano zvii zvamungabatsira nazvo ivo vasungwa vechidzimai vari kutarisirwa kubuda
tinoshanda navo kuvabatsiridza mubasa remaoko rekuzvikuridzira nokuvabatsira kuti vadzokere munharaunda dzavanenge vakabva isu iye zvino tine projekti yatiri kuita isusu inonzi another chance inobatsira madzimai vanenge vabuda vairai vari kushupikisisa zvikuru munzvimbo dzinoti Harare Chitungwiza nemurewa madzimai ayo tiri kuvabatsira nekuita maprojekti ekurima atingati ehoticulture magarden tinovapa mbeu kana vasina pekuchera mvura tovacheresera tsime vachidiridza vachiwana chekuita mari yavanowana ipapo imari yavo yekuramba vachivandudza chirongwa ichocho kwegore haizi mari inouya muhomwe yefembwisi asi imari yekuvasusukidza kuti vasafunge kupara mhosva tine projekti zvakare yehohwa tine madzimai atiri kushanda navo akabuda mujeri kuchitungisa vari kuita zvehohwa hwanga hwangokanganisika chete nekunaya kuita mvura tozoitawo futi zvekuchengeta huku asi madzimai aya hatiaichengete ari mumwe mumwe tinoda kuti vaite zvikwata
tinoona kuti pavasungwa vari kumajeri kune vamwe vane vana nevamwe vakazvitakura zvii zvamungataurawo kuti vanhu ivavo vabatsirwe
vanhu ivavo tinge tichida kuti vabatsirike vaye vakazvitakura vawanewo zvinhu zvakaita seskero kuti vanoenda kuskero vachionekwa kuti zvavakatakura zvakamira sei uyezve zvikuru nechekudya chavo nekumudzimai kana akazvitakura ane zvimwe zvaanoda kudya zvakasiyana nezvaanodya mazuva ese toendawo kuvana madzimai ane vana zvinosiririsa kuona mwana achiperekedza amai kunopika jeri iye mwana woiyeyo ndokuperekedza kwake anenge akutopika jeri raamai raasingatombozive kuti mhosva yacho ndeyei isu tinoti kazhinji vana kana vasvika pa24 months vakatenda kana mumahomes asi nekuoma kwakaita kunze nenyaya yecovid vana havanoramba vari pananani pana ana mai vavo
manga makateerera kuna Dr. Rita Nyamupinga vanove mukuru wesangano refemale prisoners support trust sangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika hwave kukwira zvekare magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorerwa minda yavo nehurumende mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva wetanzania amai samia suluhu hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwavakaitwa nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti morara zvakanaka
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Mogela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungameli nkomo endabeni zethu lamhlanje
imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini
bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekala ngokudula kwazo
sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa iZANU-PF yoyodwa evunayo
abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo sileqembu lerumba elecholocho Great Sounds zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510 kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36,652. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane izolo bangu-1685 okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe loluhlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto eziningi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo itranki encane ibiza $83 kuthi enkulu i-$90. Izicathulo zona ziqala kubo $15 kuthi iblazer echipileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali kabalayo limali.
Abaningi imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esidlulileyo beku-lockdown abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo alikwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithenge lokufunakalayo yikho nje ababalisa abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini behluleka ke labo babalisi yibo phela fakazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi besikukhangelele ukuthi luba luda aba iTNF elukhangeleleyo njengoba ama sectorial bargaining councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho yikho besifuna ukuthi tripartite negotiating forum ikhuphuleke ema incomes kumbe ifake iminimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo labo abamabhizimisi sibona bakhuphulile ke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi ukuthi lokhu kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama prices kungaba i currency yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Besingakezwa ke izikolo esezikhuphule ama school fees okwethemi yona le esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi ebesezazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye US dollar imali ke engatholwa ngabane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kulowesilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu 52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala atshiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Ngameli emasoni Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli wele Tanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Sulu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edalele parlamente njalo nje kodwa kungela lutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu. Sebe sedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izanu PF yoyodwa evunayo. Ilizwe liyadilika abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ukuhlonitshwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela. NgesiNgisi sithi phecelezi okwenzakala ku-opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona izanu PF, lapho okuzuza khona izanu PF, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ngokuba izanu PF kayisebenzeli bantu beZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition bakubone ukuthi baya kunanzelela lokho bayakulungisa, bangaphi izanu PF isivuno bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu beZimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga istrong opposition, nxa ingekho iopposition eqinileyo ibanje eqinileyo iphikisayo ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho okwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Vayakhala abantu Ncube ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora bexotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP kodwa akulalutho olwenziwa yinkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelele bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukushentshwa komthetho, basebebona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yezanu PF esidilizile izwe kangaka. Bafanele abantu bakhale, i-opposition ngokunjalo kumele ihleleke ikwazi ukulwa lezanu PF, hayi ukuthi ilwe yodwa, kumele bambisane empini yokulwa lezanu PF ukuthiwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi ithizululana kakhulu okwadala ukutota kwezilimi emasimini osekubathe njalo besendlaleni njenganakenye lapho izulu elingananga khona kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogado lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu into eniyodwa ngoba kuyahlalwa ingaxanye bantu besimthatha bangumini iresti vele yabevele ngelalulo so sesibisa ukuthi into lenxa yisiza ayithi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa layo uthi isimo sendlela sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sibilayo sube lincane lokho okuthiwa nguhulumente uyazi ukuthi kathe sikunje ku-welfare siyakhola kulabe-welfare kwake kubuya amanye amadona amadona lawana futhi kuthiwa abe-welfare lena elikhola ku-welfare hhayi lihlala khonapho alisaholi laphana then idona lenayo lalo lizathatha ipijananyana lichiye abanye abantu vele abahluphe ekhaya lokhwana kokuthi angikwazi sokusiya ngokuthi ungubani ongangena lapho kule ndawo bechiye abanye abantu bekuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokho kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthwala lomumbu bazibhadalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi zayithatha ngathi ngandlela zani uma ungelayo 40 rand awuthi indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu ngizwe kuthiwa khona hhayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi unemali atiyabona.
Nkosazana Phumzile Ngato osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Ukudla besengizigavuna ngoba bentengi-10 kg ngihlalehlale hambahambayi ngibona ukuthi sekuphelile hhayi ngizigavuna sibi ngoba bentengi-10 hhayi ntambamayi.
Lanxa bekhala eGwanda South Gobe Wule Matobo bona bakhangelele isifuno esinganeno kuthi umnumzana Luka Ncube.
Sihlale silayo thina ngilokungami amakhaba kula khabe but hhayi inyawo thanyane lalela lomumbu nyana yikuthi la umumbu wakhona ufutheke one day wahlwa woma one day.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu lwe-social welfare zansemandebeleni ludimule ezifika phose iy'nkulungwane ezingama-25,000 zidinga usizo lokudla kudimule ezithwalayo okwamanje zifika phose 70,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemlambaphele eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxalo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se-lockdown kanye lalawo asebelethile. Iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
Okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana kusuke kwavukela intokha ukude igold canning kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzelo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgodeni yabona kaloku lapho eyaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwenu, impilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye vele ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela. So okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azibuthe babuyele ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali baxwaye ukuhamba nje bevumela ukulala lalo bathi nxa bekwenza bakwasule njongo bani ama-consequences kulempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo engxa futhi ogcina ngugogo la ongasebenziyo olupheleyo kuyalehla ukuya la njalo siyabafundisa lokuzalwa umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kathi lokuya emacwaneni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni nemikhuhlane minengi yizizinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kulobuzima kodwa ngendlela yokuthi sise saqala ngabazali abazali basela ukani siqina sihlangane kakhulu nabantwana sibe
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini nxa senanzelela ungakhumbula kudala ole nto kuthiwa usibare abantu bakangahothe kunye i-rap yekuyadlalwa lobani bani abantu bakangahothe ya-rap so sile program esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungeleyo kulala lo muntu yilokho okungalunganga kulala lo muntu yilokho kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyinkazana kumele ihlonitshwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje kucansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngofazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungelo njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wabantu bonke obaba abafana lamankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sizakhulumisana lamatisha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli room ukuthi senawo abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani sithijane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane lababalisi babuye nina baze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo lababalisi labazali sithi thina i-drop infant siyikhanele ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi kongena besesikole labongena bahlalisekeswe.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Siyabonga esithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
alishona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba alishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo
sakubona mnewethu Chris Gande nami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana nkosi
ungasitshela ukuthi ngawaphi amazwi owayethulele isizwe
ebengikujongile ikwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi welikamthwakazi okugoqela lami ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe belemali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayishiyo imali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini ubafice sebemadolo nzima sebesithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthweni sebesithi hambani liyolungisa indaba zenu bakhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane mina lokho yikho bengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini iyangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayisiye nkosi oyinkosi yimi kabakhulumi nge-agenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi namadoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube lendlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba yinkosi ukuze umsebenzi uye phambili
abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Abulelani loBhengula Khumalo
yeah abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lowo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe so abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo kuba yinto ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kanje kanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu kayisiyo nto ekayihlomkhulu okuthiyele yona kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazanga bube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona
okokugcina ngawaphi ofuna ukwatshiyela isizwe sikamthwakazi
umlando engiwutshiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe kwemthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibophe namabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hayi khona bebizwale ngakho ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela yakhe eziyisimanga ngiyabonga kakhulu
lo ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Bom sithengeke ukrisa sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsanqa Sfanda.
Savumelana engakutsho kusingithethile ukuthi sasithini sikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlathelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebenge etsholotsho kwakhiwa kwakheki sasilama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imkhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke sezila imkhumuzo ngakho-ke etsholotsho imizikho na etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana.
Amadlalade kanje selilamangaki mhlawini?
Siliqembu babunkomo silama albhamu angu-4. Eyokuqala i-albhamu yaphuma ngo-2014, esibili ngo-2015, eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje, eka-2015 isithi iSodoma neGomora, eka-2016 yesithathu isithi iDeluka, then sahlala sazokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu, 2020 lapho esabuya khona lamasingi esakhipha khona sefeature inkunzi kaSlanke loTiza ngesikhathi kuqala iCorona laphana sathi hayi ke nisetest amazwi sabuya lenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu la isingi track yayo iproject yenkunzi kaSlanke lifani original sabuya ke ngabo October sesikhipha lesingi ethi savumelana.
Kwabangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403, yizo inamba abangasithola khona. Kanti kuFacebook page bengabhala tsholotsho Great Sounds, yilaba abangasithola khona. Ngiyabonga babuNkomo.
Uphuma ke enkundleni uThamsanqa Sfanda leqembu lakhe letsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorovela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Tsholotsho Great Sounds bahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo, abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje, kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mtwakazi olivalelisayo ongontungamili nkumo.